Mapurisa emuchinhoya anosvikazana ange ari mumarori akumobata jongwe muromo kuenda papurazi reOld Citrus Farm apo atanga kupisa dzimba dzevanhu vanonzi vagere zvisiri pamutemo. Zvinhu zvakawanda zvinosanganisira midziyo yemumba, huku pamwe nezvirimwa zvakaita sechibage zvapiswa sezvo vakawanda vasina kuwana nguva yekubvisa zvinhu mudzimba. Mumwe apisirwa midziyo yake ndiamai Norest Mapie avaudza Studio 7 kuti varasikirwa nemidziyo yemumba nezvipfuyo.
Ndarasikirwa nemidziyo yakawanda, mibhedha, mawadhiropu, izvo zvindiri kutonotarisa pambi yangu kuti ndione kuti iriko here, magumbeza, zvokudya, chibage chimwe changorasikarasika, hembe dzevana.
Amai Mapie vanoti vakauya vachitsvaga munda vakaudzwa kuti vagare papurazi apa matsamba eugaro kana kuti maoffer letters achagadzirwa.
Isusu takangouya kuti tichitsvaga minda ndobva tawana minda, saka prosesi yanga iri yaitotewa prosesi yekuti vanhu vaone kugara zvakanaka kuti tiwane maoffer letter.
Mumwe apisirwa dzimba ndivaJames Zvare Hwanashe vanoti mutsigiri webato rezanupf akatovhotera bato iri asi vave kubatwa neserikweruoko.
Tichingopedza kuti tapedza kuvhota tahwina kudaro
mazuva mangana
hapana kana mwedzi tichingopedza kuvhota parotibuda vati vari kutibvisa vari kusanganisira vanhu vari kusanganisira cheya weprovinsi.
Yes.
Cheya weprovinsi vaina vatibvisa vana vezanupf vakahunisa chimwe.
Izvi zvatsinirwawo namai Lilian Gasha vanoti chinorwadza ndechekuti vave kunzi vabve vapedza kuvhota.
Tiri muZimbabwe, ndobva muZimbabwe ndina South Africa zinofobia. Ndiri muZimbabwe macho ndo munyika mangu
zinofobia.
Zvangu pai zinofobia yacho hapana chakati asi president varipo
ngavatitsvagire
nyika ngavatipe pane maoffer letter pane maoffer letter kunzi hakuna pari zvino izvi offer letter chaicha iroti.
Mumwe mudzimai asina kuda kuzivikanwa nezita ane mwana ari kuita grade 7 anoti mwana wake akanganiswa kunyora bvunzo.
Ndotei vanga vakatipa tsamba nditsoni chinozoti kuti vana vari kunyora exam ne takabva nevana vakaenda kutown vakaenda kuchikoro. Saka mumwe zvingavanyoro ndobhadhira mwana wangu kubva grade 1 kusvika grade 7 mwana uri kuzafuta education yacho yepedzisira anozovei mangwana.
Gweta riri kumirira vamwe vevanhu vari kudzingwa vaFortune Murisi vanoti vari mubishi kuona kuti gwaro riri kushandiswa kubvisa vanhu ava nderechokwadi here.
Ari kuvadzingaka ari kuclaima ane kutoda yakabata handiti. Saka isusu maclients angu wanted to know kuti kotoda iri kushandiswa yakamira sei. The conditions of that court order, that's the main issue yaida kuzivikanwa iyozvo.
Asi gweta ravachiyangwa vatungamirai chamutsa rabvuma kuti mapepa ari kudzingisa vanhu ndechokwadi sezvo mutongo wakapiwa makore maviri apera.
Ndechokwadi vachena zvakaitika sezvokuti yai yakaitwa mumatare some 2 years ago yaitwa kunana 2 years vamwe vacho ava vakambuikidza kudare High Court. Rapidly, the High Court was in agent chamber application. My applications are at this time the High Court is not.
Nyaya yekudzingwa nekupisirwa zvinhu papurazi reOld Citrus Farm yave nenguva ichiitika zvikuru mushure mesarudzo asi pasina zvinogadziriswa. Mapurisa anoti ari kungotevera mutongo wedare kuti purazi nderavachiyangwa. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti purazi nderavachiyangwa muna 2022. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.